Inini ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedudza nasi muvuro kubvumbi 29/2019. Poita mutauro wakanyanya munyika panyaya yekufukunura kwevamwe vanhu vakaurayiwa munguva yegukura hundi kumatebeleland. Mabara ni mukuru wehurumende oramba kuti magwaro ekufambisa akawedzerwa mutengo uye achiti hofisi yake yatanga kudinda magwaro aya mushure mekunge michina yainge yafa yakagadziriswa. Vanhu vochema-chema nemitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa. Kudomwa kwevamwe vanhu pazvigaro mubato reMDC kokonzera mutauro. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kufukunurwa kwevamwe vanhu vakafa munguva yegukura hundi nemutauro wamuka nenyaya iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.